Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei ino misoro yena uzedudza nhasi china gunyana 27-2018. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika pamwe nenyaya dzeupfumi dzobveya mashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kumusangano mukuru weUnited Nations General Assembly kuNew York nezuro. Dunhu reMDC USA muAmerica muMDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa rinoti riri kuenderera mberi neurongwa hwekuratidzira muNew York nemugovera. Gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangunjira vanoti Zimbabwe yakazvipira kubhadhara zvikwereti zvayo kumabhanga anoti African Development Bank, World Bank, European Investment Bank, International Monetary Fund, pamwe neParis Club. Vaimbova mutungamiri weBotswana vatserese Kama, Ian Kama, vanoti Zimbabwe ine zvose zvinoita kuti ibudirire asi zvinoda kuti vatungamiri vazvipire nemwoyo wavo wose kuitira kuti nyika ibudirire. Dynamos inodzinga murayiridzi wayo Lloyd Mutasa ichipa basa raanga achiita kumutevedzeri wake George Chigove. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa zviri kuitika kuUnited Nations General Assembly. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.